kuba day one ndashuwira ndisazorare panze kumuka shinzi peka twako yende kumuka shinzi tsaira pachivanze kushanda vamadeke kusvikariedze ndakavharwa kupiwa mari isingatenge ndakada vanhu badi vanga singadide ndomira ndika zvekuirwadzisa handizvigoni ndakalinga nevasivo handingaponi zuva aripere vasina kumbonditsoma hanze bizi dai azongostroka zvikandinetsa ndinomira ndoga tichambofara pasi kusvika jesu vadzoka manje changoramba ndichirikika bhora sis primary vaida kundionesa hura ndombogaya pamwe madrugs avatora but I thank the lord cause ini ndakapona vanondishuwira kuti ndigopinda mujeri kundiona ndichifara ivo havafari hanzi usandiganzire iwe usina mari pandobuda mufomu ndopa vanowana rugari vanondishuwira kuti ndigopinda mujeri kundiona ndichifara ivo havafari hanzi usandiganzire iwe usina mari pandobuda mufomu ndopa vanowana rugari kupakare life chacho yanga isiri nyore taikwidza makata nemabhasikoro levo ratava ratovere pamusure taifamba chinhambo tisvike kuchikoro irikufamba munzira izere minzwanda kuda kutanga life yangu patsva takuda safety shoe tisiye patapata tapedza gore tisina kana data pamwe ndakambobhaisa ndikafamba ndinobayawa shungu dzavo ndodzazovarasisa kana rikago handimenda asista handitembe nemushonga ndotemba najesus vazhinji vanoda ndigoenda pamapirisa kandadza fizikali vakunditsoma muspirit ndakata chakanaka devose dharadiri even isina mosa but they won't touch me vanondishuwira kuti ndigopinda mujeri kundiona ndichifara ivo havafari hanzi usandiganzire iwe usina mari pandobuda mufomu ndopa vanowana rugare vanondishuwira kuti ndigopinda mujeri kundiona ndichifara ivo havafari hanzi usandiganzire iwe usina mari pandobuda mufomu ndopa vanowana rugare vanondishuwira kuti ndigopinda mujeri kundiona ndichifara ivo havafari hanzi usandiganzire iwe usina mari pandobuda mufomu ndopa vanowana rugare vanondishuwira kuti ndigopinda mujeri kundiona ndichifara ivo havafari hanzi usandiganzire iwe usina mari pandobuda mufomu ndopa vanowana rugare.